vachitaura nestudio 7 vakaverenga vanhu pasensus ava vanoti kuburitswa kwakaitwa nehurumende zvavakashanda kuri kuvapa pfungwa yekuti chirongwa ichi chakatopetwa nekudaro vanogona kuzoshayisisa mari yavo zvachose. Vamwe vakaita semumwe ada kuzikamwa nerekuti vazizhou chete nekutyira basa rake muhurumende ati haachina chivimbo chekuti vachawana mari iyi.
Asi pataifarwa kunge takabhadhagwa pacho pakatodarika, yaifarwa kunge yakauya kare, taiva nevimbo yekuti mari iyi tichaipiwa paine nguva. Zvakare tsvakurudzo dzatakanga tichishandira isu tatoona kuti dudziro yadzo yatobuda, saka kwakungovimbawo nedenga kuti pamwe tichacheukiwa nokufamba kwenguva. Yanguva mari yakungouyawo zvayo, asi zvirongwa zvatakanga takaronga nayo zvakatodarika, pamwe pacho takatonyura.
Vamwe vanoti vari kurwadziwa zvikuru kuti mitengo yezvinhu iri kuramba ichachamuramba muri muzvitoro, apo mari yemunyika iri kudonha simba zuva nezuva, vachiti vachazobhadharwa mari iyi vanogona kusara vasina chekubata. Izvi zvatsinirwawo nemumwe aramba kudomwa zita rake nekutyira basa rake ati pavachapuwa mari iyi inenge isingasatengi zvine musoro.
Isu sevanhu vakashanda basa tiri maenumerators tiri kutibata zvikuru, nekuti hurumende hapana danho rayaitaita yekuti titaure nesu itizivise kuti tichawana mari rini, takungofira murima. Uyezve zviri kutigwadza nokuti tiri vanhu vanga vane tarisiro yekuti pada mari yacho tichazoishandisawo zvimwe, asi nguva iri kufamba pasina kana communication yataitwa nehurumende.
Hurumende kuburikidza nebazi reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZIMSTAT yakanga yakavimbisa vakaverenga vanhu ava kuvabhadhara mari inosvika zviuruzana negumi nemadhora emunyika kana kuti $110,000, iyo yaiva neuremu hwemadhora mazana maviri ekuamerica pakupera kwakaita chirongwa ichi muna Chivabvu. Pamusoro pazvo vaifanira kubhadharwa mari dzekudzidziswa basa dzaitangira pazviuru ma66 zvemadhora emunyika kana kuti $60,000 kusvika pazviuru ma70 zvemadhora emunyika kana kuti $80,000. Idzo dzinonzi dzakabhadharwa vamwe, asi vamwe havasati vawana nanhasi. Asi vanoti nekuda kwekudonha simba kwemari yemunyika, mari iyi haichakwani zana remadhora ekuamerica kana pakishandiswa mutengo wemadhora wekuamerica pamusika mutema wanhasi. Mumwe mushandi akaverenga vanhu ava uye ari munyori mubazi rezvekurongwa kwenhengo dzesangano revarayiri reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS, vaAndrew Munguri vashoropodza hurumende vachiti yakashandisa vanhu mahara.
Zviri kuitika izvi zviri kutigwadza zvisingaiti nyanye isu vadzidzisi vokumaruwa, nokuti tisu tanga tichifamba nzendo dzakareba dzakakura zvisingatomboiti, because kune zvinotyisa zvakaita semhuka dzemusango kana nematsotsi. Saka iko zvino toonazve havana kutipa mari yedu. Uyezve chimwe chiri kunyanya kutigwadza ndechekuti tiri kunetsana nehurumende panyaya yemihoro. Waro yatipa muhoro wedu uri maUS dollars anonaka pane RTGS inoti mangwana inenge yatopera.
Vamwe vaverengi vanoti chiri kuvarwadza ndechekuti bazi reZimstart harisi kuvadzidza kuti zvakamira sei. Vamwe kunyanya vakashandira kumaruwa vanoti vanorwadziwa chaizvo nekuti vaifamba mitunhu yakareba kuti vapedze misha yakanga yatarwa pazuva, nekudaro vakazowana mari iyi yapera simba vanenge vashandira mahara. Mumwe muverengi ada kuzikamwa nerekuti muzvare mamoyo chete anoti kunze kwekuzofamba nzendo ndefu vaibira ndizi dzakazarakisa upenyu hwavo panyanga dzamushore.
Isu sevanhu vakashandawo tichiverenga vanhu kumaruwa tiri kurwadziwa zvikuru, nekuti kuuya kwemari iyi iri kuuya yatopera vhalii kudhara, haichatokwanisi kana kutenga grosari rekuti richengete mhuri. Uyezve tinonyanyorwadziwa nekuti kumaruwa taifamba madhistensi akakura asingaiti, pamwe pacho tichitoisa upenyu hwedu panjodzi nekuti taibira nzizi dzanga dzakazara nekuti kwainaya, tichitotyira kuti pamwe tichadyiwa nemakara. Saka zviri kutirwadza zvisingaiti.
Hatina kukwanisa kubata mukuru webasa muZimstart vataguma muhonde kuti tinzwe divi ravo, sezvo nharembozha yavo yanga ichiramba kupinda. Tatumirawo mibvunzo kune vanoona nezvekufambisa kwemashoko mubazi reZimstart muzvare Mesi Chidemo, avo vati havakwanisi kutipa mhinduro dzizere nekuti vanga vari mumusangano uye havasati vaziva kuti vashandi ava vachabhadharwa rini. Asi mumashoko kuvatori venhau muzvare Chidemo akambovimbisa vakashanda pasensus ava kuti vaizobhadharwa pakupera kwemwedzi wapfuura muna Chikumi, asi izvi hazvina kuzoitika. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.